vachivhura zvipamutemo musangano wekodhepa vamudhenda vati pasi rose mabasa emaoko anowanisa dzimwe nyika mari yakawanda zvikuru vamudhenda vati nyika dzakadai sechina neindia idzo dzinotungamira mukuwana mari kubva kumabasa emaoko dzinokwanisa kuita zvigadzirwa zvakawanda panguva imwe chete nekuda kwekushandisa unyanzvi hwechizvino zvino mukugadzira zvinhu izvi vati zvakakosha kuti hurumende dzenyika dzemuafrica dziise musoro pamwe chete kuti dziwane nzira dzekusimudzira mabasa emaoko sezvo achikwanisa kusimudzira upfumi hwenyika idzi zvakanyanya
kuti zvinenga upenyu zvinosanganikwa nazvo mumabasa ezvigadzirwa zvemaoko zvibviswe nyika dziri mukodhepa dzinofanirwa kuita zvose zvadzinogona kuti veruzhinji vaone kukosha kwakaita basa iri nyika idzi dzinofanirwa kugadzirisa zvinenga upenyu zvakasiyana-siyana zvinosangana nevanoita mabasa aya izvo zvinosanganisira kusave neruzivo rwakakwana rwokuita basa iri pamwe nekushaya mari yekuvandudza mabasa avo
vachitaurawo pamusangano uyu gurukota rezvemabhizimisi madiki amai Stanbiso Nyoni vati mari inowanikwa nezimbabwe kubva mukutengeswa kwezvigadzirwa zvinogadzirwa nemaoko yakaderera kubva pamamiriyoni makumi mashanu mugore ra2008 kusvika pamamiriyoni gumi nemashanu muna 2015 vakati izvi zvakakonzerwa nezvirango zvakati zvakatemerwa zimbabwe nenyika dzekumadokero chizvarwa chekusouth africa muzvare yolanda musutwana vanogadzira zvigadzirwa zvakasiyana-siyana kusanganisira zvigaro kubva kumataya emotikari asakara muzvare musutwana vatsinhirawo kukosha kwakaita kuti nyika dzemuafrica dzibatane muzvinhu zvakadai sekusimudzira upfumi hwenyika idzi
It's so good to have all the African countries in
zvinofadza kuona vanhu venyika dzakasiyana-siyana dzemuafrica vari pamwe chete kudai muchidimbu ndingangoti africa ngatibatanei kuti tigokwanisa kubudirira tiri pamwe chete
kunyange hazvo south africa isati yayo nhengo yekodhepa inotarisirwa kuve nhengo yeboka iri munguva pfupi inotevera uye amailindi wezulu vano vegurukota remabhizinisi madiki musouth africa vange varipowo pamusangano uyu amai rose vambe avo vanogadzira mbatya dzinozivikanwa dzichinzi african attire ndemumwe wevanhu vanoita zvigadzirwa zvemaoko vange varipowo pamusangano uyu amai vambe vati musangano uyu wabatsira zvikuru kusimudzira bhizinisi ravo
ndasangana nenyika dzakasiyana-siyana zvikuru dzandanga ndagara ndichishuvira kudai ndasangana nadzo ndakwanisa kunge ndichitorawo machira ikoko zvakaita Cote d'Ivoire Chadi Burundi Mali saka pandasangana navo kuno vakafarafani nebasa rangu vakati tinogona kuti tishande tese tichitokuita kuti kudistributawo machira edu sinzitaura kuti machira mazhinji aunoshandisa akada kufana neatinobika kunyika dzedu
vajustice dzapasi avo vanogadzira zvirezwa zvakasiyana-siyana vatiwo musangano uyu wavapa mukana wekudzidza kubva kune vamwewo vekunze nevemuno munyika vanoita basa rakafanana neravo vaemmanuel nuku vanoshanda nesangano rehand in hand zimbabwe iro rinobatsira vanhu kunyanya madzimai vanoita mabasa ezvigadzirwa zvemaoko vanuku vati musangano wekodhepa wavabatsira kuti vazive kuti zvigadzirwa zvemaoko zvingatengeswa kupi
tinoti kana vanhu vaita zvinhu zvavo novabatsira kutsvaga mamaketi saka mamaketi nyanyanyanya taingotsvaga ipapapa mulocal muzimbabwe munomu but nyaya iripo ndeyekuti apa tatowana mukana wekuti tive nemakontakti tivatsvagire mamaketi kunze kwenyika vakatouya vakawanda panapa vachiinkwaya vamwe vanobva kusouth africa vamwe vanobva kucote d'ivoire vamwe vachibva kuna nabenin vachiti zvinhu zvacho zvakanaka chaizvo vanozvida saka tatopanana manumbers nekuti kana vava kuzvida zvinhu zvacho then isusu togona kuvaunganidza vanhu iva vanoita zvinhu izvozvo
zimbabwe yapiwa usachigaro hwemubatanidzwa uyu uye amai Nyoni vachiitwa sachigaro kwegore rinotevera kodhepa ine nyika makumi maviri nenhanhatu dzemuafrica chinangwa chiri chekusimudzira mabasa emaoko ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini taurai shava